chakagara varambaka kuti havadi kuti titambire muZimbabwe nenyaya yemastadiums edu. But tine process yatukuita yekuega kuapila. Saka vanhu vari kubata information mapiecemeal kuti vakapindura tsamba idzi. Vanenge vaibata zviri zvisiri official voda kuti ndo position yavapo. Isu tichiri ne tarisiro yekuti maengagements atukuita ne CAF inokwanisa kuzotibvumira kuti tipambe muno. Tichabuditsa an official position visa after tapedzerana ne CAF. Hatisi kuda kuti tichi pauya tsamba toti zvakati, pauya tsamba toti zvakati, because pane masamba ari kuchinjana macommunication.
Asika nemamiriro azvakaita vamwe vari kuti zvanga zviri nani kuti mofanotarisawo zvakare mberi kuti moenda kuZambia, moenda kuBotswana, moenda kuSouth Africa. Muchitaurirana kudaro pane zvamuri kuita here kuti kana zvaramba munozoita sei?
Tine fallback plan yatinayo kuti inde ivende kuti zvazorambisisa bhodhi ragara pasi kuti toita sei. Pane fallback plan iripo yekuti kana zvaramba maybe tinogona kudai, but hatisi kuda kutanga kutarisa izvozvo. Tida kutambira muno muZimbabwe, because kutambira mamwe dzimwe nyika kunotipa disadvantage. For example, travelling yekubva kuAlgeria tida kuenda kuSouth Africa, hapana aconnecting flight inoti kukwanisa kuti tisvike musi wa27. Saka tinenge takutosvika musi wa28. Maplayers edu hapfanise kuzorora nekuzotrena, because game racho renge ichizotambwa musi wa29.
Totarisawo imwe nyaya iri kunetsa kuAlgeria iyi ndeyecoronavirus. Mambotaurawo here neCAF kuti zviri kufamba sei? Nekuti tiri kuona kuti kuSenegal mitambo yebasketball yamira, kunana France, kunana Italy mwe mitambo yambomira.
Takavanyorera veCAF kuti kwatiri kuenda uku ndo mamirira akaita in terms of coronavirus. Saka havasati vatipindura patsamba iyoyi. Wezi taitokumbirawo kuti kana zvaitoita imichi yacho yepostpone kana kuti kotsvaga a neutral venue isina kumboripota macases acho.